Varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa. Mumwe murimi wekumhangura mudunhu reMatuna Island West vaJimmy Nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora mashizha.
Iye zvino mvura yacho yawandisa. Pamwe inenge ine ukasha hwakanyanya zvokutobora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita.
Vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa grade refodya zvinozovawanisa mari shoma.
Izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira grade racho.
Mumwe murimi wekumacheke mudunhu reMatuna Island East vaCrispin Chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi. Mukuru werumwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepgt vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya.
Mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya. Kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika.
Panyaya yekupiswa kwefodya amai GT vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamti ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma.
Nyangwe hazvo paine chirongwa chekudyara miti, asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro. Mitiwo yemagamtree ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane. Iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya.
Mutauri webazi reForest Department munyika vaLouis Radzire vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore. Mutauri werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and Marketing Board kana kuti TIMB muzvari Cheresani Moyo vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvevamiriro ekunze munyika reMeteorological Service Department rinoti mvura yekunaya ichiripo munyika, izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa6 kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.